ndinotarira last election 2020 WhatsApp vachiudza maRepublicans kuti musandokasike kuvhota, munoenda kunovhota zuva remaelection. Gore rinotambwa vachitaurira masapota avo kuti kasikai kunovhota. Saka ndiri kuona zvichiwirirana neshoko raWhatsApp ravari kukurudzira vanhu vemaRepublicans kuti endai munovhota muchiita maearly votes enyu. Saka ndikuona kuti makakatano acho akunakidza 40 million vakawanda kwazininga.
Takaona vaTrump vari muNew York weekend, makaonawo nezvavo hero?
Ndakaona nezvavo, ndingangoti ndikanzwawo nezvavo. Nyaya iri kutenderera mumasaisai umu ndeyekuti kwaitiwa nekutuka kwakanyanya murali yakaitwa nezuro navaTrump. Kune nyaya dziri kutaurwa dzekuti marudzi ekuMexico vanongozvara vana and ndo vakonzeresa nyonganyonga iri munyika muno. Paitaurwa nyaya iyoyo immigration, vaTrump ndo yavaitaura vachitaura kuti vari kuda kudipota vanhu vasina mapepa munyika muno vakawanda neuzhinji hwavo. Ndo nyaya dzaingotaurwa, nyaya dzemaculture war, nyaya dzemarudzi, nyaya dzeimmigration ndo nyaya dzakanyanya kuwandira murali yaWhatsApp nezuro. Asi vamwewo maRepublican vari kuti aiwa WhatsApp matei kumbotaura nyaya dzeikonomi kuti chaita sei.
Ndo tarisawo kuti amai Kamala Harris vari kunzwawo mangwana vanenge vainewo wavo musangano mukurukuru imo muno muWashington DC. Manzwawo nezvavo hero?
Ndanzwa nezvavo ndikati zvavanenge vari kutevherawo rali yakaita naWhatsApp kuNew York uku zvinenge zvinoda kuenderana. Tiri kuona kuti taakusvika mazuva ekupedzisira, saka ndosaka marali aya aakuita vanhu vakawanda vanenge variko. Mangwana ndinoona kuti meseji chanyanya kuiswa naMike Kamala Harris inenge yakaenderana nehunhu hwaTrump. Ndofunga ndo pane nyaya yavo. Takambonzwa vari kutsiridzira nyaya yekuti vaTrump munhu anotoda zvekutonga zviya zviya zveudyairiri. Saka vari kuedza kuzviexposa kuti Trump anofarira madhiketa ndo kutungamira kwaari kuda kuita nyika yeAmerica. Ndoona kuti ndo pane meseji yavo.